chakakosha kuna president ndechekuti vanenge vachiseta injinjira kana kuti toni yezvinoda kuitwa munyika, vachitaridza maopportunities, vachitaridza gadziriro yavo yekudyidzana nedzimwe nyika zvakanaka. Zvinoita kuti mainvestors vaya vanoda kudyidzana nesu vachiita mari munyika vange vachiuya.
Misangano yese iyi iri kuunza here zvairi kushuvirwa kunzi iunze munyika yeZimbabwe?
Zimbabwe inyika ine potential yakawanda. Inyika ine macommodities. Tinoiti pachirungu it's a commodity dependent economy. Kunonzi nyika yedu ine macommodities angatosvika kumatrillions emadhora aripo pasi apa. Asi tanga tichitengesa isusu zvinhu zvedu nenzira isina kunyanya kunaka, isina nyanya kufadza.